Yesu sembezalanz atina kana yeka yatunoshanda nayo nekuti tingori pati yevanhu pati yakaumbwa nevashaya pati yakaumbwa nevagari pati yakaumbwa nevadzidzi vanga vatambura nezvinhu zvinonetsa muzimbabwe ende nanhasi ndo vari kufamba mberi nechirongwa ichi munozviziva kuti mukuru wemastudents ese nyika yese wezimbabwe national student union atori mujere kutaura kwatiri kuita kundoko nenyaya iyoyo yezanup munoona vakuru vakuru vezctu vana vamutasa everyday vanenge vachida kutokwadzwa nehurumende yeyu ndo vanhu vakafoma pati ndo vanhu vari kutungamirira ajenda yenyika ajenda yekuti tisungure zimbabwe ndozvinhu zvatiri kuteerera izvozvozvo
vari kuti bato renyu riri kushanda nesimba kukanganisa bato rezanup mune chokwadi here mumashoko aya
ivo zanup ndiri kushanda nesimba kuzikoromora yega zanup ndoiri pabisi rekushaudha vamwe vakaona mazuva pera kwakauya vanhu veanc vakatanga kushaudwa vachipomerwa mhosva dzakasiyana siyana anc yakaa kuharare isina kuenda kuvhindoko anc yakaa kuharare isina kuenda kumaputo kana kuti isina kuenda kumaseu yakauya kuno nenyaya yekuti kuno vanavemumba vachema vana vari kurova mhere baba vamuka chibhebhenene kubhinya vana baba vamuka chibhebhenene kuponda vana saka ivo nevari kudeedza vekunze nenyaya yezviito zvavo baba vane ruzha pamba vane kudziva anonzwa kutii baba vapa vanyaya kuponda baba vapa vanyaya kutazakadai saka ivo vari kudeedza maitiro avo ndovari kudeedza vanhu vekunze nevaupe zviri kuitika
mune ukama hwakadini nevaya vanonzi ma-G40
isu weya tiri pati yevanhu vese zvemapasenzi avo kuzanupf ndezvavo vava kuda kutouya kuno kumdc kundogadzira mamwe mafactions ndo vakamanufactura ana kupe ndo vakamanufactura ana monzi vara vava kuita musipava nekushandiswa nezanu ndo vakamanufactura ana kunit saka ivo ndovava kutouya nemafact batii mafactions avo vari kuimpota kubva kuzanup kunza kwatii manje isu vashamisika nekuti vana vezimbabwe varamba kudivaidwa vana vezimbabwe varamba kupatsanurwa
zviri kunzi zvakare bato renyu riri kutaura zvemhanyepo pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu munoti chii namashoko ayo
nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu haisi nyaya yekutaurwa ka inyaya yezvinhu zviri kutoitika nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muzimbabwe zvinhu zviri kutozikanwa zvinhu zviri kutozikanwa ndosaka michiona izvozvo kudiaspora uko britain kusouth africa kwakasiyana siyana kuamerica kwakazara mazimbabwens ari kutiza kutyorwa kwekodzero dzevanhu vari kutiza zimbabwe iri kupisa isikagariki vari kutiza kutambura vari kutiza kurohwa nekutambudzwa nezanup saka haisi nyaya yekuti zvinhu zvoda kutaurwa zvinhu zviri kutooneka zvinhu zviri kutoitika hazvina mubvunzo